Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchitora zvekare kuibvuta kubva kuUNESCO totanga kuti takuita zvemining. Ndinofunga kuti kunenge kuri kuisa munyu mumugaga. Kudzokera kumashure kuti titange zvekutaura pamusoro peoil negas drilling mumanapose.
Kambani yeShalom Mining inokumbira mvumo kubva kuhurumende kuti itsvage gasi nemafuta munzvimbo yeManapools, imwe yenzvimbo dzinokosheswa neUNESCO.
Kana kuti kuda vanga kutogadzirisa zvinhu zvakatoitika kare, zvimwe zvinogona kuburitswa, zvinogona kuzoputika zvino zvakatoitwa kare zvavaroda kuvanza madhira akatoitwa kare. But whichever the case might be, hapana kujega ipapo, hatingarani nyika tidero, ngatichenesei igwara redu.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora hurumende pamutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa nezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara.
Chitatu china neshanu hakushandwi. Nyaya iyi mazuva mairi aindo ari kuendera nemari yavari kuwana. Mazuva anenge asara yavo achaashandisawo kutsvaga raramo.
Masangano evarairidzi akazivisa kuti nhengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo nekuda kwekunetseka nemari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhodhi rinoona nezvezvicherwa munyika reMining Affairs Board rakazivisa kuburikidza gwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti kambani yeShalom Mining inoda mvumo yekutsvaga gas nemafuta musango reManapools, iro rakataurwa neUNESCO serimwe renzvimbo dzinofanirwa kuchengetedzwa. Manapools uko kunochengeterwa mhuka dzakasiyana-siyana uye kunonzi ndeimwe yenzvimbo dzinokwezva vashanyi munyika, iri kumaganhu wenyika yeZambia. Shalom Mining, iyo inonzi ikambani yemuZimbabwe, inonzi iri kuda kuti ipiwe mvumo yekutsvaga mafuta negas munharaunda yakakura mahekta zviuruzana nemakumi matatu kana kuti 130,000 hectares. Uye vanoda kupikisa dano iri vaite izvi musi wa19 mwedzi uno usati wapfuura. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekucherwa panyaya iyi, asi mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo richapikisa dano iri.
Chekutanga, kana nzvimbo ichinge yanzi ya Cultural Heritage Site neUNESCO, zvinoreva kuti yanzvimbo inokosha pasi rese. Kunyange iri munyika menyu, asi yanzvimbo inokoshera zvizvarwa zvepasi rese. Yanzvimbo yapasi peUnited Nations Scientific and Cultural Organization. Yanzvimbo zvekare isisingori yegeneration yedu yanhasi chete. Inzvimbo iri kufanira kuti ichengetedzwe kuitira magenerations achazouya. Saka kuchitora zvekare kuibvuta kubva kuUNESCO totanga kuti takuita zvemining. Ndinofunga kuti kunenge kuri kuisa munyu mumugaga. Kudzokera kumashure kuti titange zvekutaura pamusoro peoil negas drilling mumanapools.
Asi vamaguhu, tichitarisa zvinhu zviviri izvi, tinoona kuti upenyu hwevanhu hunosimudzirwa negasi neoiri izvozvo, tichienzanisa nekuti inzvimbo ine mhuka iri pasi peUNESCO. Chii chinganzi chingakoshera veruzhinji pakati pezviviri izvozvo?
Oiri negasi hazvisi kuzosimudzira upenyu hwevanhu, kunyange tingati kuManapools ikoko kana kuti Zimbabwe yese. ingoma ndiyo zvakaitika kwaMarange kuti madiamonds akawanikwa anokosha mabhiriyoni amene kuti makumi mangani asi ukaende iko zvinezvi Marange inzvimbo ine hurombo hunosemesa kana bridge zvaro 1 chairo hakuna kana kliniki imwe chete zvayo hakuna asi kutaura kunoku unotoona mauto akatobata futi kuchengetedza vari kuchera madiamonds iwawo development hapana chatowedzera hurombo nekuti iko zvinezvi kukatarisa migwagwa yacho paMarange yatochama kukanganiswa nematrucks mining saka hakuna chinhu chichaitwa neoil negas chakatadza kuitwa nemadiamonds ende tichitaura about madiamonds hatichitaura zvinhu zvakaitika 20 years ago madiamonds ari kutocherwa nhasi unou
takaona vanhu vachive nekuchema chema nekunyunyuta pakapiwa kambani yekuchina kuhange uko kuti ichere marasha tingaona here zvimwe chete zvichiitikawo pane zvaakunzi zvawanikwa muManapools tichitarisa iyo government gazeti
uongo tinotofanira kuti tirwisane nekambani iyoyo uye nani nani zvake angade kuti aite zvinonyadzisa izvozvo achifumura nyika yedu kuti World Heritage Site inonzi zvekare pakuitwa oil and gas mining saka panoda kuti vanhu vabatane kuti varwisane nezvinyadzi izvozvo kana paine anga ane chapiwa kana kuti kana paine anga ine kuwirirana kwaanga aita nekambani iyoyo aiwa wombosendeka zvavanenge vabvumirana izvozvo Manapools yoramba iine World Heritage Site status yayo pane zviri kuda kuitwa izvi
tinoona kuti hurumende yapa kusvika musi wa 19 May unove mwedzi uno kuti vanenge vaine kupikisa vange vapikisa danho irori kukundikana nyaya yekucherwa kwezvicherwa yaenderera mberi munoona here paine vachapikisa kana kuti imiwo sesangano muchitora matanho ekupikisa
chekutanga tichanyora gwaro rekupikisa application iyoyo taona kuti hurumende iri kuti iwo vanoda kupikisa vane mukana wekupikisa kusvika musi wa 19 May saka tichanyora gwaro rinopikisa tichirangaridza hurumende kuti yakambotaura musi wa 8 October 2020 kuti hakuna mining ichaitwa muNational Parks kana munzizi uye tichivarangaridza zvekare kuti bumbiro remutemo rinoti munhu wese ane kodzero yekugara munharaunda isingakanganisi utano hwake saka vanhu vekuManapools vane kodzero yekurarama munzvimbo isina kukanganiswa neoil negas chechipiri hazvidi kuti maagreements akadaro ongoitwa muchihwande hwande
mukuru wecenter for natural resource government vafarai maguhu vari parunhare muHarare najohn kakandemiri westudio 7 imwe nyanzvi mune zveutano inoti mutemo wekurambidza kuti veruzhinji vaziviswe zvinhu zvinenge zvatengwa nehurumende zvekuvakisa zvekushandisa muzvipatara nezvimwe une ngozi yekuti mishonga ichazotengeswa nemari iri pamusoro uye inotorera paramende basa rayo rekuona mashandisirwo anoitwa mari nehurumende ichinyora muGovernment Gazette hurumende yakazivisa nezuro kuti yava kurambidza kuudza vanhu pamusoro pemari nezvinhu zvinenge zvatengwa kuti zvishandiswe muzvipatara kusanganisa mishonga nemotikari dzinotakura varwere vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende iri kuratidza kusavimbika vachiti iyi inogona kuvavo nzira yokuvharidzira uori hwakaitwa kare
zvinoshamisa zvikuru kuti izvo mukuru wenyika angati hatisida kuzivisa varidzi venyika kuti chii chatengwa uye zvichaita marii tavaka chii tatenga zvidhinha zvingani tikavaka hospitari kana kliniki wakati nemari yakati zvinoshamisa because inofanira kunge iri public information it takes payers money ndopanobva accountability yekuti vanhu vaziva kuti mari yatiri kubhadhara yemutero mari yedu yezimbabwe yezvicherwa zvedu iri kushanda sei
Dr. Madzorera, pane chikonzero here chingaita kuti mutungamiri wenyika ipi zvayo avanze zvaari kuitira vanhu vake
Konzere chimwe chete chingangoita kuti mukuru wenyika ati hatisudo kuti vanhu vazive. Ndichonge vane zvimwe zvavaroda kuvanza. Hapana security issue, but there is nothing security about buying zvidhinha kana samende kana mushonga. Inyaya yekuda kuvanza zvimwe zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nevana venyika. But kamutemo haubvumire izvozvo. Basa reparliament rinotoripo one of the major mabasa eparliament ndiri kuita oversee my activities executive. Kutovananganidza kuti matora mari yakati mukashandisa pakati zviri pamutemo here? Chinhu chamatenga $100 chinoita $100 here kana ndeche $15 chamainflator mari kusvika $100. Zvino ndozvavaroda kuviga izvozvo. Saka basa reparliament rozove rechii? Tiri takasarudza maMP okuti ati ave maziso edu okunanganidza executive kuti iri kushanda zvakanaka here. Saka handiti kuzova kuti mutemo uyu constitutionally unogona kumira here. Zvinhu zvatofanira kunzwawo kumagweta. Nevamwe vanonzwisisa kuti constitutional mutemo uyu is it legal? Nokuti ndoona kunge mutemo uyu usiri pamutemo. Ngatigadzirise ipapo.
Takatarisa mubazi rezveutano Dr. Madzorera, chii chamunotya pamutemo uyu? Ungakanganisei mune zveutano?
Mutemo munyowani wadzikwa nemukuru uyu unokanganisa zvakawandisa. Unotokanganisa nyika yese. Unokanganisa kufamba kwezvipatara. Kana kutengwa kwemaambulenzi, kutengwa kwemishonga nemama chemicals anoshandiswa muzvipatara kwaakuitwa muchihwande hwande murima. Zvino takananga kupi? Kuri kumbovigwa chiiko chiri kuvigwa ipapo? Zvinoreva kuti izvo taakuzoona manje maambulensi aya nemishonga yazvaa kutengwa at inflated prices. Hurumende ngaizvizive kuti hatiitrusti kudhara. Vagara rekodhi yavo haina kunaka kubvira pacovid-19 kubvira even muna 2008 paya pakatorwa mari yeglobal fund zvisiri pamutemo ikazodzoserwa nemhaka yepuresha yanga yabva kumastakeholders. Zvese izvozvo ngavazive kuti hativatrusti kudhara. Saka kana vakuda kuita zvinhu murima kudai so vari kuwanda chii? Pachapedzisira pakutengwa zvinhu zviri substandard. Mishonga, machemicals ari substandard. Iyo maambulenzi iwayo achatengwa asi achatengwa at inflated prices. Kana kuti kuda vakuda kutogadzirisa zvinhu zvakatoitika kare, zvimwe zvinogona kuburitswa zvogona kuzoputika zvino zvakatoitwa kare zvavaroda kuvanza mamadhira akatoitwa kare. But whichever the case might be, hapana kujega ipapo. Hatingarani nyika tichidero. Ngatichenesei gwara redu kuti vanhu vagova nevimbo nehurumende yavo.
Avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro, masangano evarayiridzi akazivisa kuti nhengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo pamusoro pemihoro isingakwani. Vadzidzisi vari pasi pesangano reTeachers for US Dollars vanoti vachaenda kubasa nemuvhuro nechipiri chete. Evans Zvininga weStudio 7 abata mutungamiri weAdus vaObed Masaraure kuti tunzwe zvizhinji.
Arayiridzi havasi kufara nemuhoro wavari kutambira. Vari kuramba vachiinzisisa kuti hurumende inofanira kuvatambirisa $1,260 per month kuti vakwanise kurarama vachikavha mabasics ese. Nemari yavari kuhora izvezvi vatarisa vakaona zvakafanira kuti vashande mazuva maviri chete pavhiki. Mazuva avachashanda musi wemuvhuro nemusi wechipiri, zvichireva kuti chipiri ndozuva rekutorega kutoya kubasa zvachose. Chitatu, china neshanu hakushandwi. Nyaya iyi mazuva mairi aya ndo ari kuendera nemari yavari kuwana. Mazuva anenge asara aya vachaashandisawo kutsvaga raramo. Uyezve kuramba vachisenda meseji kuna employer kuti tikudawo living wage sevanhu vari kuenda kubasa, mari munyika irimo.
Saka chirongwa ichi chiri kubata nyika yese here?
Kwaiti hoku chinobata nyika yese, varayiridzi vese, nyika yese, mastructures eTeachers for USD movement, madistricts ose vakatowirirana. Chisungo ichochi chiri kuenderera mberi kusvikira employer
abadara a living wage inoita kuti vashandi vake vakwanise kuwana raramo.
Zvamuri kutarisira ndezvipi sevarairidzi?
Tarisiro yatinayo ndeyekuti employer kana ari kuda kuti vana veZimbabwe vadzidze kana aine hanya nedelivery yesuma services achauya patable agokwanisa kugadzirisa nyaya muhoro iyi yatagara tichema nayo nguva yareba asi employer achiramba achisazvitanda munzeve. Tinotarisira kuti tikaramba takasunga zvichamanikidza employer wedu kuti agadzirise nhuna dzedu panyaya muhoro.
Asiwo iyo hurumende munoona ichizoteerera here?
Wangu hurumende inofanwa kuti isvike pakuteerera nyaya dzedu, ndokuti iri hurumende yevanhu inoda zvido zvevanhu, nekuti vana vari kuda kudzidza section 75 yeconstitution inosungira hurumende yemusiwo yokuti ipe vana dzidzo. Varairidzi vari kuti ngatibatsiranei tipe vana dzidzo, asi kana tatimadi tipe vana dzidzo chitibhadharaiwo mari inoenderana nebasa ratiri kuita. Asi kana hurumendewo isina hanya nevanhu, tinotarisira kuti icharega kuteerera. Saka isusu kwatiri tirikungoti hurumende ndiyo employer, hurumende ndiyo ine responsibility yekupa vana education. Kana ichida kuita basa rayo riri muconstitution ravakatorera oath kuti vanoda kuita, tinotarisira kuti vachati.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure mutungamiri wesangano reZimbabwe zvichitevera kuvhura kwezvi pamusoro mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander avo vanovezve nhengo yebhodhi republic service medical aid society vakabudiswa muusungwa nezuro mushure mekubhadhara mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa ine chekuita nekubiwa kwemari kupublic service medical aid society. Evans Zininga abata zvakare mutungamiri weAtus vaObed Masaraure.
Vashandi vehurumende tiri kungoramba tichiti hatidzokeri kumasure nekumiririra vashandi vehurumende kodzero dzavo. Toda kutenda mutongo wapuwa nemutongi wematare aona zvakakodzera kuti our president Madam Cecilia Alexander vapuwe bell pamhosva yavari kupomerwa. Tinotenda necotruling, totenda zvakare nemutongi mutongi womutongo waapa to us. Tinoona wakati nakira zvikuru kwazvo kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika nezviri kuitwa nemapurisa varongosunga vanhu vasina kutanga vaita mainvestigations. Uyezve tinoramba tichitaura izvi kuti hatizoregi kumirira vashandi, nokuti zvese zviri kunzi zvakaitika zvinhu zvaidzokwa kuvashandi tichipuwa yatinoti feedback nemaboard members atanga takatuma. Ende toda kutenda mutongi apa mutongo uri fair pabeu kubeu hearing yaatiye vana havasati vane mhosva.
Ava vanga vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vagari veguta reHarare vanonzi vanyora gwaro kukanzuro yeHarare pamusoro pekupararira kwechirwere chekorera. Mumasvondo mashoma apfuura, Harare yakawana vanhu vane chirwere ichi vanoita makumi maviri. Bazi rezveutano rinoti guta reHarare rakawana vanhu vane chirwere ichi vashanu. Mugwaro ravo ravanyorera meya veguta reHarare, vagari vanopomera nyaya iyi pakanzuru yeguta. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nongo taurira zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti hey mitemo yakadzisikwa naPresident Emmerson Mnangagwa yengo yaRhodesia yikaingo yaSmithika yadzosera futi nyika yeZimbabwe kuutongo waSmith. Saka takatotarisa Mnangagwa pane zvino ngachitomboita mumumbira pamwe Mnangagwa uyu akutonzi Mnangagwa Emmerson Smith pamaonero andaa kumuita because ndiye wati waSmith mitemo yaidzvanyirira vatema ndiye akudzvanyirira futi vatema. Ruzhinji rweZimbabwe ngatirambe kudyiwa sedemba takasvinura. Tarirai malutirwo ari kuitwa nyika vachitumira vachitengesa madiamonds vachitenga ndege kutenga ndege maprivate kana mwana weZimbabwe ngaarambe izvezvo. This time hatidi gidi rokurwa musango asi tinoda gidi remafodzi tingomudhuri yakawani zvivharari. Ndini muvhikeri ndiri kuno kumapapa.
Ndinokumbirawo kuti muteererese kutaura kwandiri kuito kunyanyanyanya vechidiki vanotsigirira ZANUPF. Pauri ipapo zvibvunze kuti une chii chauinacho kunze kwokungokusudzira vamwe kana kuti kupesedzera vamwe kushandira vamwe kuti varye vachiguta iwe uchitambura. Hama yangu tarisa nzokuti vana vari kudzimbwa kuzvikoro. Wakambonzwa mwana waministi akadzimbwa kuchikoro here? Wakambonzwa kana mwana womwe munhu here vane mari mari avashoma ivavo vachinzi vakadzingwa kuchikoro? Asi iwo wako nowo muovheti maovheti changamukai yuti yeZimbabwe changamukai nguva yapera.
Hazi kutaurwa navamangundla izvi zvemagodhi kwenzavo kana zimauya vari kubudisana hazvina kana musoro izvi. Ndo anonzi manetsa uma kuihwairisa kunge ina maziso. Hakuna musha unovaka usina dhaka boi. Biridha oga ungozvikanyira achizvikanyira chidhinha pamusoro unotwa haazvitwa imba ingamira. Hakuna imba ingavakwa isina dhakabhoa. Inotoda vamwe vanobatsira nanocherawo mvura nanokanya dhaka kuti imba imiri. Manetsa uma vanogashikira.
Hurumende yeZimbabwe muchenjere kusara makangopfeka magirazi nesvutu muchiitiwa muchinyepedzera kuvhungaira muchizungaidziwa navanhu vashomanene vane muchiti vanokuurayai. Siyai mabasa nokuti zvizvo zvamuchaitiwa muchanyadzisiwa. Muchanyadzisiwa nevanhu ivava vane vachitinzi vatungamiri venyu. Ikono muZimbabwe maungoita dambiro rembavha kungonzi umwe wekwamunangagwa wabahwa nemagonyeti elithium kubheti bridge ho uko kwabahwa umwe Henrietta Rusha wakabahwa negoridhi. He vamwe ivava vabahwa vova vachida kubudisa 3000 tons dzelithium. Kuchingotogwa zvinhu zvino kuita sokuti nyika isina mapurisa uona pounyati unenge achingu hei pounyati shamana. Siya basa kana zvichikuremera zvinonyadzisa zviri kuitika. Uone kuti nhau dzemuZimbabwe dzanguva dzokubiwa kwezvunhu muri kumboitei chaizvo chaizvo imwe makamirira marala achamisa ndokwamuri kuda kuinda.
Makadini pastudio 7 apo tanonoka wande nanachonga kanemire ambotaura kumba musoro pebikita minerals. Bikita minerals mune upfumi hwakawandisa kuti nzvimbo yebikita minerals iyi vanhu dai vasingatamburi. Nekufamba chaiko chaiko rodhi chaiko kubva pabikita minerals kuinda muparusununguko makomba ega unoita 1 hour vanhu vanofanira kufamba 30 minutes. Wobuda futi kubva pabikita minerals kuinda pamarinda makomba ega pafambiki unoita 1 hour vanhu vanofanira kufamba 30 minutes. But kongireti yakazara muBikita Minerals havakwanisi kungodira zvayo. Mari dzevanhu vanogona kutoti bvisai mari greda rinoyaro greda vapedza vorya mari dzevanhu. Yava nemakore rodhi isingagoni kugredhiwa asi maini irimo mai mari yakazara mumaini vari kuba. Saka tinosvikepi zvinhu zvakadai so tosvikepi vanhu mukai. Vanhu vanofanira kumuka nekuti zvakaoma zvishuva. Ukada kuti uende pamungezi pakliniki apa hapasifambiki makomba ega asi maini irimo yakatenderedza. Vane nharaunda havana nachavari kubhenefita kana mabasa tiri muno mijoni uno hatina kana mabasa acho but maini irimo iri kuita basa rekuba vanhu vari kuita basa rekuba lithium.
Ndini Garikai Kwangware. Vamonzvora zvinhu zvamunoita munofanirwa kumboregawo nekuti munoita sokuti murungu wamunhu anongodisturba. Actually hapana munhu anobva kuteverai nenzira dzamunoita nokuti hapana zvirongo zvamunoita munodisturba chete ndozvamunongoita vamonzvora. Saka zviri nani kuti mureke vamunangarwa nyaya yekuti kana muchinge mafamba kana kuti mukaenda kunze kwenyika modzoka moya mutaurira nhema vanhu muchizama kuvafadza kana kuvabhatabhata. Hazvina kunaka kungotaura chokwadi kati tina masanshedi namasanshedi hapana chakaipa. Vanhu voona kuti vangagadzirisa sei nyika yavo. Imimiwo vereserve bank vanotaura kuti vakagadzirisa mari tsva. Nyaya munogadzirisa mari tsva haioneki itibeta kutumisa budisa shenyu shakada rudu kutapana shenyu shirati tushinotipa simba kana tushinotifaza nesha mnani.
Ah, dirimono zangu mzanini, nyendi nenasi nde maoveti, changa mukai wona kutiza makarvira, zino kuzadzikiswa, zino ngonyepera kudo kuzadzikiswa chete, kana mchinge maa kudo kindo kuma election, heyo hondo zikoro zavurwa, iwono tumo kindo kundo royo mwana umo mungu, kana kuroa baba umo mungu. Chiti patinzwe nasi, wando badara ere school fees inongo nae kukwira, wana wako wari kuzizilo mshikoro cho uswa, wana muna ngabu wana wangu wakadaya, wari kuzizilo kumanana United States, iyo wako achibomu umba, achindo kundu nekamunya kane ngane na nema puti, azwaka wamachanga muka ya wanwezi mbabu, neza zibiki chaye chayo, isuta embo wama ningima mama, wana nzwainu wana mchiba, azinono kuta azimba siri, ziri kituwe.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka muPakistan zvichitevera kusungwa nehurumende nezuro kwevaimbova mutungamiri wePakistan vaImran Khan vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Kubva zvabviswa vaImran Khan pachigaro gore rapera, nyika yePakistan yanga isina kugadzikana. Vamwe munyika iyi vari kutya kuti zvinhu zvinganyanya kuipa kana vatsigiri vavaKhan vakatanga kurwisana nemauto. Pera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kambani yeShalom Mining inokumbira mvumo kubva kuhurumende kuti itsvage gasi nemafuta munzvimbo yeManapools, imwe yenzvimbo dzinokosheswa neUNESCO. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora hurumende pamutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa nezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Masangano evarairidzi akazivisa kuti nengo dzavo dzichangoenda kubasa mazuva maviri pasvondo nekuda kwekukushomeka kwemari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ndiri mu Washington DC ndine tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko.